Ningi ni chano no kawande ni chiti eno ni soro ye na uzedu za nasi chishanu gumi guru tetu 2017. Wanoita mabasa ema oko no kutengesa mumi gwagwa. Woita musangano muarare kunyangwe mapurisa ange akapaka tira zombo ange akabakombereza. Mabishop e Roman Catholic osha nirina chufumbira noche kuna mata nukushanda pangwe chete nenengo ze Zimbabwe Council of Churches zimwe zacho zakabuda mu Roman Catholic makore maza na mashanu apura. Mamwe masangano evara ilizi anoti batsi giliwe Zanu PF vade kuwa manikiza kuti vabadare mari yomusangano we Congress we chimbi chimbi we bato ili uchaitwa muarare munazita. Vakare mara vanoti sangano re Zimbabwe Electrical Commission harisi kuwapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunyoresa kuvota sezvo vasingakwanise kuenda kune dzimwe nzvimbo nema wheelchair avo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotenderana nemashoko eIMF ekuti upfumi hweZimbabwe huri kuramba huchiderera. Muchirongwa cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa mashandisiro ari kuitwa madandemutande akaita seWhatsApp neFacebook nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteza Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musa kanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona. Kuri zirai hama ne shamari kuti zitifarire pa Facebook yedu endai pa link iyi facebook.com/VOA.shona.